Nezuro msangano wedu MTCT waita msangano miiri we National Executive newe National Council vanhu vauya kuti vape maonero avo mune zvakabuda musarudzo dzeby elections dzemusi wa 26 March. Chikurukuru chandingataure ndechekuti kwaitwa zvisungo zvakawandisa asi dzimwe dzacho ndedzemupati dzatisingagone kutaura kune veruzhinji. Pati dzatagona kutaura ndedzekuti bato redu raita chisungo chekuti tishande pamwe chete sevana veMTC tisaparadzwe, nekuti kwakabuda mashoko akawanda sarudzo dzabuda anga achida kuti atiparadze sebato. Saka bato ratora chisungo chekuti ticharamba tichishanda takabatana tiri pamwe chete.
Maiti National Council ichabudawo nechisungo kana matano anga atorerwa vazivai mhetu, ndezvipi zvakazosungwa nemusangano uyu?
National Council resolved kuti vadzingwe musangano zvichitevera zvavakaita. Vanga vasuspendiwa ne standing committee, asi patakazoita musangano we National Council vakabva vaunza bhazi revanhu vakauya kuzonyomba vanga vari musangano vachitukirira vachiita zvinonyadzisa tiri pamusangano ipapo. Saka musangano wakabva waresolva ipapo ipapo kuti ngavabve vadzingwa mumusangano. Saka hatisisi navo musangano weMTC.
Ko, panyaya yekusaitawo zvakanaka kwebato musarudzo, matanho apa akasungwawo nemisangano iyi?
Musangano wasunga kuti tinge tichitora matanho ekuti tiite restructure our party from the grassroots. Zvakanyanyoti affecta paelection inoyi ndechekuti vakabuda matiri veCCC vakatora mastructures munzvimbo dzanga dziine marecalls. Saka patakazoda kukampaigna isusu mastructures edu anga asina kumira mushi, nevakasara vacho vaiti viringa vachiita sekuti vari kushanda nesu vasiri kushanda nesu. Saka takazoti totangawo patswa futi kuti tigadzirise mastructures edu, nekuti vanhu musangano vanouda asi vanga vasingazivi kuti vangautsigire sei kusina mastructures kudzimbo idzodzo dzakakontesta.